Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 3 Mbudzi 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Sangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti riri kutarisira kuti gurukota rezvemari muzvinafundo Mutulinqiwe vachatura bhajeti regore rinouya ra2024 rakanangana nekusimudzira upenyu hwevanotambura. Hurumende inoti inoda kutarisisa nezvemashandiro evashandi vehurumende nechinangwa chekuzvigadzirisa, asi vashandi vanoti vapi nemakore mazhinji vachinyeperwa nehurumende, naizvozvo vachatenda zvaitika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti riri kutarisira kuti gurukota rezvemari muzvinafundo Mutulinqiwe vachatura bhajeti regore rinouya ra2024 rakanangana nekusimudzira upenyu hwevanotambura. Muzvinafundo Nqiwe vari kutarisirwa kutura kuparamende bhajeti iri, iro rinonzi nevane ruzivo nezvaro richange richitsigirwa nemari ichange ichibva kumitero pamwe nemakambani emunyika, sezvo Zimbabwe isiri kukwanisa kuwana mari kubva kunze kwenyika nekuda kwekukundikana kwayo kubhadhara zvikwereti. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori mukuru wesangano iri vaJafet Moyo kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Isisu sevashandi pabhajeti tinoda bhajeti rakarerekera kune vanhu vanoshaya. Tinoda kuona hurumende ichiendesa mari kune vanhu vanoshaya kunyanya. Tinoda kuona zvekare mari ichiendeswa kumaservices anowanika nevanhu vasina mari. Tinoda kuona zvekare mari ichienda kumaservices tingati anogona kubatsira kucreata mabasa. Ndipo patiri kutarisira iyo zvino nyaya dzakafanana nezveufumi, because tingakwidza nyaya yeufumi tinenge tichikwidza mabasa.
Idzo mari dziri mubhajeti idzi mune muchida kuti dzishandiswe nenzira ipi vamoyo?
Mari dzehurumende dzakadaro ngadzifokase panyaya dzekucreata mabasa, dzifokase nyaya dzeutano, zifokase panyaya zveeducation. Zvekare tiri kuona kuti vanhu vakawanda vanobatsirikana panyaya dzekurima. Kana agriculture ingasimudzirwa, tiri kuona kuti agriculture inogona kutobatsira kusimudza ufumi hwenyika. Mabasa anotowanika pane masectors yese aya panenge tataura.
Ko, panyaya yemihoro yevashandi vehurumende munotiwo?
Tinoda kuona macivil servants vari vanhu vanofara, so that patinoenda kunotsvaga maservices kumagovernment institutions tinoda kuona vanhu vanofara. Saka gakava rokunetsana panyaya dzemari rinofanira kutoperwa nebhajeti iyoyo, kana ingaloketa pamamari panyaya dzekuti vashandi vehurumende vanowana zvakaita sei.
Ivo pavanenge vachiita mabhajeti iwaya vachiaumba, vanokudaidzaiwo here semastakeholder kuti murowane masoro?
Unfortunately, hatina kumbobvunzwa kuti tikwanise kucontributa kana kuti tiite input pavanenge vachiita bhajeti yavo. Maministers government anosiyana-siyana. Makore nemakore taimbopiwa mukana wokuti kunoitwa bhajeti. tombobvunzwa kuti ndezvipi zvatiri kutarisira. Tange tatsiya nyime nyaya yemutero. If hurumende isateksa vanhu vasingatambiri mari vakati wandei, tingati vanhu vari below poverty datum line zvekare. Asi hatina kupiwa mukana wekuti tiise maonero edu kuti ndezvipi zvinofanira kuva zviri pabudget. Saka hatina kupiwa mukana wekuti tikontribute iyo zvino. Varipo vamwe vanogona vakatobvunzwa, asi sebato revashandu hatina kumbopiwa mukana wekuti tiite macontributions.
Avo vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichitevera mashoko ehurumende ekuti inoda kutarisisa nezvemashandiro evashandi vehurumende nechinangwa chokuzvigadzirisa, rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti vashandi vehurumende vachatenda mashoko awa kana zvaitika. Komishina mutsva wePublic Service Commission vaLarry Mavima vakati bazi ravo haridi kudzidzisa vanhu vanozobuda munyika vachinotsvaga mabasa kune dzimwe nyika. VaMavima vanoti mashandiro evashandi vehurumende ndechimwe chezvinhu zvizhinji zvavari kutarisisa nechinangwa chokugadzirisa zvinonetsa vashandi, vachiti vanoda kuziva zvinonetsa vashandi vavo. Asi mutauriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe vanoti vashandi vave nemakore mazhinji vachinyeperwa nehurumende, naizvozvo vachatenda zvaitika.
Chinonetsa zvikuru kwazvo muZimbabwe ndokuti muromo hauzariri negwizi. So mashoko anotaurwa naLarry Mavima anga ataridzika seakanaka, asi mashoko ataneta nokunzwa pasina chiri kuitika. Izvozvi gore rakapera pasina review yelast quarter kuvashandi vehurumende. Saka izvi zvokupromisa kuti government ine commitment kureviewa maworking conditions avashandi vemuhurumende hationi zvichibudirira. Patava iko zvino taneta namashoko anongotaurwa asingazadzikisi. Vazhinji vari muhurumende muPublic Service Commission vanotaura mashoko akanaka, asi the end of the day pasina chinobuda.
Asi Dr. Joe, hurumende inoti inoda kugadzirisa zvinhu izvi, munoda kuti hurumende idini mushure mukukuzivisai zvavanoda kukugadzirisirirai?
Isu taifunga kuti kana iri hurumende ine hanya ndopa yaifanira kuti ione kuti nyika iri kurasikirwa neexpertise yakawanda, nokuti hatikwanisi kunge tichireviewa maconditions of work. Vanhu vakawanda vane unyanzvi vari kubuda munyika vachinda kunozama kutsvaga mafuromanyoro okuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo.
Asizve Dr. Joe, ndiwo mashoko ari kutaurwa nehurumende. VaMavima vanoti ndizvo zvavanoda kugadzirisa.
Mashoko avaLarry Mavima tinoona sokuti akangofanana nokudiridzira danda rakaoma, tichifunga kuti ringaita midzi. Zvinhu zvakataurwa kubva kare, asi hapana chouviri chinongobuda. Patinopinda mumanegotiations hationi vachitirimuka, kana kuti hationi zvavanotaura izvi kana vabvunzwa namajournalist zvichiitika. Mashoko ungoti vazikamwe kuti vane zvavataura semunhu achangoapointiwa, asi tinoziva kuti vazhinji vavo havana zvavanoita vaapointiwa, kusarirwa kungokanda mapadza pasi uyezve vasingatoziviwo kuti nyika iri kunanga kupi. Asi chikurukuru ndechokuti kana tida kuti nyika iende mberi, zvakanaka kuisa musoro pamwe chete kureviewa maconditions of service avashandi vehurumende, nokuti kana vashandi vehurumende vachishanda vakafara, ndo zvingapa kuti nyika iende mberi ive nenduramo mune ramangwana. Asi ava vemuZimbabwe ava vanoda kuzvidza magogodera ava hationi vachitaura chokwadi. Chavo chikuru maruzhinji racho kungotaura manyepo magudzira mukanwa asingafi akazozadzikiswa.
Dr. Joe, vamavhima vari kuvimbisa kugadzirisa nyaya iyi. Sei musingatambiri mashoko avo?
Mashoko aya hationi achizadzikizwa. Tozotenda azadzikizwa ndopatingazoti ava mavhima vakambotaura. Asi pari zvino hatinongotiwo manda mamwe mashoko ongotaurawo semunhu achanga apointiwa, hatisingaoni achizoitwa nokufamba kwenguva.
Mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takawafira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Sangano reZimbabwe Civil Liberties and Drugs Network rinoti dambudziko rezvinodhaka rinogona kukundwa kana vanhu nehurumende vakaisa misoro yavo pamwe chete. Mukuru wesangano iri vaWilson Box vanoti hurumende inofanirwa kuisa pfungwa dzayo pakurwisana nedambudziko iri, vachiti zvinodhaka zviri kuvhiringa upenyu hwevanhu vanofanirwa kufambisa nyika iyi mune ramangwana.
Nyaya yemadrugs kuZimbabwe, isu veZimbabwe Civil Liberties and Drug Network tinoona kuti inyaya yemunhu wese. Munhu wese akaisa musoro wake pamwe chete nevamwe tinokwanisa kukurira. Hurumende yakaisa iyo yatinoti Interministerial Committee on Drugs, vachibva vabvuma zvekare kuti gwaro reZimbabwe National Drug Master Plan Treatment guidelines zvinge zvichishandiswa munyika kubatsira vanhu vanoshandisa madrugs. However, funding of those two documents still needs to be done kuti document iri ringe richiimplementwa munyika. Saka hurumende ipapo iri kufanira kugadzirisa nyaya yekufandwa kweNational Drug Master Plan. Pamusoro pezvo kwavana coordinator anoona nenyaya dzemadrugs. Isu veCivil Liberties tinoti idano rakanaka nekuti tagara tichida kuti nyika iappointe a national coordinator to look maissues a drug master plan nenyaya dzekushandiswa kwemadrugs muZimbabwe. Saka hurumende hongu iri kufanira kuti ichiisa mari kana kuti rubatsiro rwakati wandei kunyaya yemadrugs kuti vanhu vedu vabatsirikane.
Pari zvino zvose zviri kuitwa pamusoro pedambudziko iri zviri kubetsera here?
Zvose zviri kuitwa pamusoro pedambudziko remadrugs muZimbabwe at the moment haisi kushandaba, nekuti hakuna funding for those programs zvinofanira kunge zvichiiswa munyika kuti dzibatsire vakomana vadiki nevasikana vari kushandisa madrugs uyezve vari kuzvibaya. Tinoda kuti funding iiswe kuitira kuti National Drug Master Plan ive inotanga kushanda munyika.
Sevanhu vari kurwisana nedambudziko rezvinodhaka, mitemo yamunoda kuona ichidzikwa ndeipi?
Tinoda kuona isusu the Dangerous Drugs Act Chapter 15-02 ichikwanisa kuchinjwa, especially mapats anobata iwo kushandiswa kwezvinodhaka for personal use. Asi awa mwese anoita zvetrafficking, aiwa mutemo ungauite basa rawo. Tinodawo zvekare kuti Criminal Code Chapter 923 Section 157 inge inoongororwa kuitira kuti vanoshandisa madrugs vasatye kubuda vachitsvaga ivo rubatsiro.
Vanoshandisa zvinodhaka izvi kunyanya vanhu vakadini uye vakuru here kana kuti vazhinji vacho ndevechidiki?
Zvino muZimbabwe dambudziko remadrugs riri kubata munhu wese, mayouth, vana vechikoro, ana baba, ana mai, masingle mothers, masingle fathers. Saka idambudziko remunhu wese muZimbabwe pari zvino. Asi vari kunyanya kuafektwa vakomana vechidiki vasina mabasa avari kuita nevasikana vechidiki.
Icho chinombotuma vanhu kuti vashandise zvinodhaka chii?
Vakawanda wavo vari kutaura nhau dzekushaya mabasa, kuti hatina mabasa saka hatina zvokuita. Saka vari kuti vakaita mudeme mudeme kuunganidza tumari twavo, hatizivi kuti vanenge vaiwanepi. Vari kushandisa madrugs zvikuru. Mabasa ndo chinhu chekutanga chiri pamusoro pane zvavari kunyanyotaura.
Zvingamiswa sei?
I think chinokwanisa kuitwa kutanga taongorora nyaya yemutemo kuti ugadziriswe kuitira kuti vanoshandisa madrugs ange vachiita sei vachibuda pachena. Chechipiri, mutemo uyu unofanira kukurudzira iwo kuti kunge kuinewo mabasa anokwanisa kuitwa navakomana nevasikana vechidiki kuti vazvibatsire vasanyogara vasingaone zvekuita. Chechitatu, mutemo uyu unofanira kuongororwa kuti mahuman rights evanhu vanoshandisa madrugs vanofanira kuwana iwo access to treatment services, access to justice services pane anytime yavanenge vachida. Ndozvimwe zvinokwanisa kuongororwa zvichiwedzerwa mumutemo kuti vanhu vanoshandisa madrugs vasave vanhu vaya vanoiswa under stigmatization kana discrimination.
Avo vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Civil Liberties and Drugs Network vaWilson Box vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano revakuru vemabhanga reBankers Association of Zimbabwe riri kukurudzira hurumende kuti ibvumidze kuti makambani abhadhare mitero yavo nemari yemunyika. Asi dzimwe nyanzvi mune zveupfumi saAmai Chennai Mutambasere vanoti izvi hazvingabetseri veruzhinji vachiti danho iri rinokonzerawo kuti mari yemunyika ishaye basa zvachose. Tabata Amai Mutambasere kuti tunze zvizhinji.
Chinonetsa munyika medu meZimbabwe ndechekuti tiri kushandisa mari dzine mazita akasiyana siyana. Izvo zvinoita kuti kana ivo vanobhadharisa matax zvinova zvinopa confusion. Asi handifungi kuti urongwa hwekuti corporate tax inge ichibhadharwa iyo nemazim dollars huchanyanyobatsira panyaya iyi. Chekutanga, makambani mazhinji pachavo vari kutenga vachitengesa nema US dollar uye vari kupiwa mari nemutengo wakaderera kuinterchange auction vachipiwa ari ma US dollars. So ndinoona sekuti kuti tichizovati vari kupiwa ma US dollars nemari iri pasi nediscount kuinterchange auction votengesa zvinhu zvavo nema US dollars tozoya tova tichibhadharai corporate tax nema zim dollars. Andione kunge izvi zvinhu zvinoita kuti voruzhinji vabatsirikane muZimbabwe. Ndinoona sekuti nzira iyi inorasa mari pakuti zim dollar pacharo rine high inflation. High inflation iyi inoita kuti inoramba ichichinja. So tikati nhasi kana une matakati unofanira kunge uchibhadhara tax yakawanda zvakadai kana mari une kana kuti ngatiti 1 million Zimbabwe local currency. Asi mangwana 1 million Zimbabwe local currency ichange yabatwa neinflation inenge isingachava nemutengo wainayo nhasi. So kuti zvirambe zvakadaro zvinenge zvakuda kuchinjwa futi kuti tizive kuti 1 million yanezuro yava mari nhasi. And then tozotanga futi kucalculate corporate tax based on that. So ndinoona kuti izvi zvinova zvinorasa mari munyika. Handioni kuti mafungiro avo avakaisa aya kuti vanga vachifunga ruzhinji here, vanga vachifunga here nezvehomwe yenyika.
Imwe kambani yekuUnited Kingdom inoongorora zveupfumi yeWorld Economics inoti manhamba eongororo dzinoitwa nemapazi ehurumende yeZimbabwe achizopiwa kuvanhu nekumakambani anoita ongororo haagoni kuyumbiwa navo. Munoti nazvo Amai Mutambasere?
Avo vanotaura ivo kuti information iri muZimbabwe haishandisiki, haikwanisiki kuti itipe ruzivo rwakakwana maerana nezvekuti economy kana kuti upfumi hwenyika hwemuZimbabwe hwakamira sei. Ndinotenderana navo nekuti mukatarisa kana avo anoti mabudget statement ano atinopiwa naMinister of Finance unogona kusatonzwisisa kuti zviri kufamba sei pakuti unogona kuwana mamwe manhamba akataurwa neUS dollar, mamwe manhamba akatarwa neZimbabwe local currency. Awo ari muZimbabwe local currency hazvibudiswi futi pajekerera kuti vari kushandisa exchange rate ipi. Uye yemuswani hazvina nzwisiso yekuti tinatsoziva kuti vashandisa here exchange rate the same one throughout. Uye kana vachitaura kuti ivo vachitarisa kana kuti inflation, hatikuziva kuti inflation yavari kutarisa, vari kutarisa inflation ma US dollars, vari kutarisa inflation ma local currency here, vari kudzisanganisa here kuti vawane
kuti vawane kana kuti iri average hazvina hazvisikunzwisisika. So kuti ava vanenge vachitarisa kune dzimwe nyika kuti vazive kuti upfumi hwemunyika weZimbabwe wakamira sei, vanenge vachitarisa masosi ese iwayo. Asi unoona kuti wakaenda kune imwe budget vakashandisa imwe exchange rate, kuinterchange auction vari kushandisa imwe exchange rate, kana vakutaura nyaya dze foreign currency vari kutarishandisa imwe exchange rate, zvichingoenda zvakadaro. So ndo zvimwe zvatinenge tichitaura kuti nyaya yekuti tishandise makarenzi akasiyana-siyana muZimbabwe zvinotipa mamwe madambudziko atinoti iwo matransactional costs, ekuti nguva nenguva kuti munatsoziva kuti upfumi hwenyika hwakanatsomira sei, it's actually difficult, zvakatooma. Ende zvinova zvinhu zvakuti kuda vari kuda kuti vaedze kuvanza here, nekuti zvinenge zvakavanzika even kana mubudget statement chaimo zvinenge zvakavanzika. Ukasatogara pasi ukataura navo kuti nhaye tiudzei kuti apa mashandisa exchange rate ipi, tiudzei kuti apa zvamataura maus dollars mashandise here US dollar, muchishandisa exchange rate interchange auction, muchishandisa exchange rate yoruzhinji yekuparal market mashandisei, hatisi kunatsozvinzwisisa.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi amai Chennai Mutambasere vari parunhare kuBritain neStudio 7. Iya, svika nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani, mangwanani paStudio 7 apana kumatananoka wande. Mamukasei, mamukasei. Ya, imi yangu iripa pana varo kumacha zore zuva. Varo kumacha zore zuva kuti kodzero dzemadzimai ngapajekeswe ipapo. Kodzero dzemadzimai ya dziri kuwandisa, madzimai anobesa akupfurikidza mwero. Mhirizhonga yemudzimba haichaperi. Ndichati varangu zita rangu asi hurumende ngaipaone ipapo, ngaipaone. Since zvakabvira kutaurwa gender based violence iri kutowedzera, because madzimai masimba ari kupuwa ari kupfurikidza mwero, kuti haachatoremekedzi kuzoti pane munhu unozomurume, kuti ngemurume chiro chisina basa. Saka anoda kubatsirwa ipapo madzimai.
Nhau yevana iyi yakaoma, nhau yevanasikana. MuZimbabwe hapana bachi zvekubvunza kudii, kunyange iyo shamwari yemwanasikana kushanda kwaro basa rachina hachina chatiri kumboona, nekuti vanhu vemuZimbabwe vanongonyarara. Vakadzi vari kutoshungurudzwa zvakanyanya, vanasikana vachishungurudzwa zvakanyanya vasingaendi kuchikoro, asi pasina chambomuka, pasina chabatsira. Vanosisa vangu kumusha kwari kushungurudzwa munesume vanhukadzi, asi hapana chiri kumboitikaba, hapana kana ari kumbovabatsira, vari kutongoshungurudzwa zvakadaro. Zvakaoma, kani vanhu vanotyira upenyu hwavo zvakanyanya, kutotya kuti kana tikada kudaiso baba wepanext d vanozotidaiso. Zvakaoma.
Mangwanani akanaka paStudio 7, vanangoma Jonga, vanangoma Wande, vanangoma Blessing, vanangoma Zininga, vana Sisi Mavi. Ndokumbirawo mundibvunzirewo kuti ko ICC ichiriko here? Ko kana iriko vari kunyararirei? Atenda angu.
Pastudio 7, maswera sei, ndingafara kana mukandiburitsirawo audio yangu. Muri kutaura naMulambo paJoburg paFree State, ndopandii. Ndoda kutaura pamusana pemurume anonzi Simba Mavasa. Uyo murume zvandara hazvina kana musoro, zvekuti kwanzi kana ukange watuka purezidhendi, kana ukange watora zvinhu zviri against purezidhendi, mutemo unoita kuti usungwe. Koiwo vanhu vezanupf zvivarivo vasingasungwi, kuchingosungwa vecc chete chete nevamwe vemapato anopikisa. Zvinoreva izvo here kuti ndiyo demokrasi? Nekuti demokrasi inoti chero munhu ari free kutaura zvanoda, freedom of expression iriko, munhu ari free kutaura zvanoda. Kana achinge achiona mutungamiriri wenyika asingatongi nyika zvakanaka, vanhu vanotaura zvavanoda vachishoropodza. Saka ivo vakuti kwanzi vanhu ngavasungwe kana vachishoropodza mutungamiriri wenyika, haisiriyo demokrasi iyoyo. VaSimba Mavasa ava vanoda kurapwa, zvoona sekuti njere dzavo hadzitori zvakanaka. Pane zvakadyiswa nezanupf, ndatenda nemulambo papa Free State paJoburg.
Makadi zvenyu vajonga kandemiri inini ndinoona sekuti kugara kwajogo skala mujere azano pf ya ndo mabasa aiye ekuda kudzvanyirira vanhu nekubata vanhu kunge nhapwa because munhu wese ka ane kodzere kubvisa chibatiso vamwe vachipiwa mabheo vachibuda but ivo vanongorambirwa nekuti vanoziva kuti vanoda kuvashungurudza chete ndo nyaya ingoripo bhosi vane vachiziva kuti vanenge vane maomo maonero avo vanenge vachiona kuti hurumende iripo haisi kutonga zvakanaka saka muchiona vachingoita zvekutsinye ZANU-PF yagara ndo mabasa ayo ende haimborege utsinye kusizadzamara ichinge yapedza zvainoda ichishungurudza vanhu nekuponda vanhu ichipamba vanhu ichiita zvainoda mumabasa ezami yayo ndotenda zvino.
Makadiko makadiko muri yeZimbabwe ndinoda kutenda zvikuru drama riri kuitwa muZANU-PF chandinongokumbira vanhu veZimbabwe ndechekuti mauto edu ngatimirei nawo mauto edu isusu eZimbabwe pamberi nemi mauto simbi dzesando dzenyu mauto rambai makadzvanya nyika yakuitwa zvavanoda vana Munangagwa neshamwari dzake chiwenga takambomutaurira chiwenga usaita izvo usaita izvo iko zvino izvi manje akuitwa bhora manje chiwenga kana akazhamba musiya yakadaro mauto rambai makadzvanya rambai makadzvanya rambai makadzvanyisa Munangagwa ane utsinye nekabhineti yake yose. Makadiko makadiko muri yeZimbabwe ndinoda kutenda zvikuru drama riri kuitwa muZANU-PF chandinongokumbira vanhu veZimbabwe ndechekuti mauto edu ngatimirei nawo mauto edu isusu eZimbabwe pamberi nemi mauto simbi dzesando dzenyu mauto rambai makadzvanya nyika yakuitwa zvavanoda vana Munangagwa neshamwari dzake chiwenga takambomutaurira chiwenga usaita izvo usaita izvo iko zvino izvi manje akuitwa bhora manje chiwenga kana akazhamba musiya yakadaro mauto rambai makadzvanya rambai makadzvanya rambai makadzvanyisa Munangagwa ane utsinye nekabhineti yake yose.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti riri kutarisira kuti gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vachatura bhajeti regore rinouya ra2024 rakanangana nekusimudzira upenyu hwevanotambura. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvo dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.